Zimwe nguva vanhu vanotaura wopiwa mhosva yausina izvo denga rinoterera denga rinonyora mashoko pasi Zimwe nguva vanhu vanotaura wopiwa mhosva
Haizi yako iwe